This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenye adziri kuitika muZimbabwe. Tirikute penyura tiri pamuzinda we Voice of America urimu Washington DC.
Le Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manira kana kavatereri tinosangana zvakare manira anasi uri musi wemugovera zvita 27/2014. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti yezvino zviri munhau dzedu dzanhasi.
Mari hatisati takwanisa kuiwana, ndakatondoona extra president Honorable Mnangagwa vakati vachatibatsira kuti vataure na Minister of Finance atsvake 6.8 million yasara.
Hurumende inoti ichiri kutsvaga mari inosvika mamiriyoni matanhatu yekupa vanhu vakatamiswa kubva kuchingwizi vachiendeswa kunwa Nancy Ranch.
Iko zvino mvura iri kunaya zvakanaka, ikavha yakakavha nyika yose, kunyange zvayo yakatinonokei kutanga. Varimi vakawanda, ndingati nyika yese zvayo varimi, mbeu yava pasi.
Varimi vokurudzirwa kushandisa zvishoma zvavainazvo kwete kuda kumirira rubatsiro kubva kuhurumende. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rinoona nezvedunhu remasvingo vakuda kwashe basikiti vanoti vachiri mushishi kutsvaga mari yekuti vape vanhu vakatamiswa kubva kutokwe mukosi vachimbonoti garei kuchingwizi vasati vagariswa patsva kunwa Nancy Ranch. Vanhu ava vakatamiswa nenyaya yemafashamu yemvura kutokwe mukosi mushure mekunge kwavakadhamu nehurumende. Vabasikiti vanoti vakatotaura nevakafanobata chigaro chemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vanhu ava vanofarira kuti vawanirwe mari nechimbi-chimbi. Kuti tinzwe zvizhinji tabata vabasikiti.
Mari hatisati takwanisa kuiwana, ndakatondoona extra president Honorable Mnangagwa vakati vachatibatsira kuti vataure na Minister of Finance atsvake 6.8 million yasara ipiwe vanhu nekukasika kuti vawane kutenga marata nekuvaka dzimba dzavo, nekuti zvazviriko zvino izvi vanhu vedu vangapinda njodzi nguva inonaya yakawanda. Matende avo ava masharo adambuka vakungoenda panze zvisina kuti tingazorasikirwa neupenyu. Saka acting president vakandiudisa kuti patatsvakwa mari nechimbi-chimbi yekuti vanhu vapiwe. But zvino zvakwambiri chinhu chatononoka chokuti handimbowani mufaro kana hope.
Masangano aya aimbopa rubatsiro achiri kuuya here?
Masangano aitibatsira, akatibatsira pakutipa zvematende nekutangisa. But iko zvino vanga vamira nekuti rubatsiro rwechikafu tavakungozvitira tega. Mari dzavanga vakatanga kutibatsira nazvo pakutanga zvakatidhapera. Saka tava kutarisira kuti sehurumende patinokwanisawo tizvitise tega kuti tibatsire kuti upenyu hwevanhu vedu huite zvakanaka.
Gurukota rinoona nezvedunhu remasvingo vakuda kwashe basikiti vari parunare kumasvingo. Mukuru wesangano revarimi reZimbabwe Farmers Union vaPaul Zakaria vanoti varimi vanofanira kushandisa zvishoma zvavainazvo kuti varime, nekuda kuti vakangomirira hurumende hapana chinobuda. Mukozoya nyaya iyi tabata vaZakaria.
Iko zvino mvura iri kunaya zvakanaka, ikavha yakakavha nyika yose, kunyange zvayo yakatinonokei kutanga varimi wakawanda ndingati nyika yese zvayo varimi ndeu yavapasi chingange changa chachinetso inyaya yemari zvayo yekuti vanhu vagone kuwana mafertilizer vamwewo vakanetseka kuwana mbeu iyi asi tachitokurudzira varimi kuti izvi zvokuti vanhu vararame sezvataita kare hazvichagoni taakufanira kusevenzisa mhindu dzose dzinoita kuti vanhu vagone kurarama kana kutora mbeu yemudura chaiyo kwete kumirira mahybrids anotengwa anotodhura kutotora mbeu yemudura chaiyo kutozvikara kana mafertilizer achitoshupa kuwana mari yekumatenga torarama sevanhu vane matambudziko atinawo tototsvaga kana murakwani chaiwo chaiwo kana kutora manyuwa emumatanga vanhu vachiisa tiri membeu ningi minda yedu miduku miduku inoita kuti tigone kubuda tichasumuka tichienda so kuti vanhu vacheme tichiti hatina mbeu hatina mari tinosvika rini tichidaro tofanira kuti tiwane pekutangira
pane nhaurirano here pakati pevarimi hurumende naivo vemabhanga ava kuti pangaonekwe kuti pangabatsirwe sei murimi kuti nyaya dzekurima dzinge dzichifambira mberi
kunze kwekuti tatowana mari itsva inobva kunze kwenyika inosapota maproductive sectors kusanganisira agriculture hatingambogoni kuti titi pangaita hurukuro ingaita hurukuro yekuita minana here yekugadzira mari
mukuru wesangano revarimi reZimbabwe Farmers Union vavapo Zakaria vari parunare muHarare.
We love you. Saverio. Yeah. It's a precious. Now we shift you. My Instagram. Yeah, man. Na faza ma sister. Na faza munu wese ma sister. Doro tadira pasita faza bari pasita faza kana ma ancestors. Yeah. Waya waya.
Inini ndinoitwa Shiltoman, a.k.a. Romeo Anthony the Dancer, Fada. Makaterra Studio 7. Fada. Waya
waya. Iko zvino yasvika nguva yekuti timboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwevanhukadzi kana kuti Women's Forum chatinopakurirwa naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka kunge tiine mukana wekuenderera mberi nehurukuro yatakatanga naamai Alice Mutasa. Mai Mutasa vakabatsirwa ivo nevana vana mwedzi yapfuura asi pari zvino vasati ivo vakwanisa kunge vachibuda muchipatara cheHarare Hospital sezvo vasina pekugara. Mai Mutasa vanoti ivo vari kushanda nemumwewo mudzimai ane tsiye nyoro kuitira kuti vakwanise ivo kuwana mari kuitira kuti vawane pekugara pakatambanuka. Pari zvino Mai Mutasa vakawanikwa ivo vachipedza zororo rekisimusi vari muHarare Hospital asi vanoti ivo vari kutarisira kuti goredzva riri kuuya zvinhu zvinenge zvaitawo nani. Mai Mutasa vanoti ivo vari kutsvaga rubatsiro kune avo vane tsiye nyoro kuitira kuti vagowanawo vachiwana pekugara pakatambanuka. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu Mai Mutasa.
Tinotenda.
Tinoona kuti matimi muri kushanda nemumwe mudzimai ane tsiyo nyoro uyezve muri kuedza imi kukumbira kune avo vanokwanisa kunge vachibatsira. Pari zvino zvakamira sei?
MuOctobha vauisa vedu anonzi Lilian Shorua ndopaakauya ndomugaba makandifonera paye uye akazongoonawo nyaya iri pasendimail akabva azouya kuna ndopa zvakatanga zviitika ipapo. Saka changa tichinzi tinotipi West End ka. Saka akazoenda kutaura nevanhu vekune dzimba dzakavakwa kuti dzichakatera nguva kuti pakangowanikwa mari yekutenga imba tobva tangobuda mune.
Saka munovachengeta sei? Tiri kuzwa kuti mumwe ari kuchema nepapa mumwe ari nepapa mune rubatsiro here?
Kana vachichema ndinongotocherwa ndotanga kunhonga ndichifidha.
Zvino pakadai semukaka nezvekudya munopiwa pachipatara ipapo here?
Mukaka neporiji tinopiwa dana.
Saka chimwe chikafu muno wana sei?
Izo zvindi zvingo bachirwa nechipatara. Mantini ndaenda kumba. Shiro yangu yange ile yekuti ndibude zvangu. Muna asisa munhu asinika ina tozoona 2015 kuti inopinda yakaita sei.
Tombotaura nemwana ari kumba anonzani?
Anonzi Takudzi.
Akura sei uyezve pari zvino ari kuti nekuti imi muri muchipatara nevamwe makwadzi? Vana makwadza vanonzi anani uyezve ndiri kunzwa pane mumwe chete anenge ari kunyanyochema pane vamwe ava.
Arikuchema itu ndiShamei naShanel kwozoita Shantoo naShalini vakarara zvavo.
Imi munokwanisa kuvapatsanura sei samai?
Vanofanana zvavo asi semunhu agara navo. Ndajaira zvangu vakasiyana pamiri yavo iyi. Ndoziva kuti ndiye nhingi iye ane fesi yakadai. Ndoziva kuti ndiye nhingi.
Munozvigona makwanisa kutonyararidza vese vari vaviri.
Zvakaoma vedu izvozvi ndaakukwanisa zvangu kuvanyararidza kana vachida kudya ndotozvaitaa izvozvi vari kuchema nzara izvozvi vanoda kurava asi hangozvinzinzvaa.
Vanenge vachida kukubatsirai vanogona kutumira mari kupi?
Account number 100 430 5834 kana kubata weusha wedu anonzi Lilian Chorua the number dzinoti 0772 940 783 dzimwedzacho 0712 719 000 asi pari zvino anga asiri zvake muno muzimbabwe achadzoka afuyaolidzi.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai amai Alice Mutasa kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi machipakurirwa neni Marvelous Mhlanga Nyahuye ndiri muWashington.
Iko zvino tochienda kuna Jonga achitipa chirongwa upenyu wedu our lives.
Ndinokutambirai muchirongwa chedu cheupenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nasi tine hurukuro nemuimbi anotungamira chikwata cheHeritage Survival Band mukoma Zivai Guvea, avo vanonyanyozivikanwa saZivai Guvea, avo vanorova mumhanzi vari muEngland. Tinogamuchirai nemufaro pastudio 7 mukoma Z. Mukoma Guvea, vazhinji vanongonzwa kuti kuna Zivai Guvea ari kuBritain uku, asi kuti vazive kuti Zivai akabva papi, akatangira kupi nyaya dzemumhanzi, ndofunga ndo zvingada kunzwikwa nevateereri vakawanda nhasi.
Ndakatanga kuridza kubva kuZimbabwe ndichiri kuma 14 years old. Ndo pandakatanga kuridza, ndairidza nawo mukanya. Ndakatanga kuridza nawo ndichiridza keyboards, ndikazoridza mbira ikoko, ndikaridza gitare. Patakazoveo kuno kuti katanga bendi yedu inonzi Heritage Survival.
Muri kuti makamboridza namukanya, vana mukanya vakawanda uye vamuri kutaura naye uno ndimukanya zvakare, ndimukanya vapi?
Aiwa, ndimukanya vaThomas Mapfumo.
Mukomazi, manzi enyu iri kutambirwa zvakadii kumhiri kwemakungwa ikoko? Nekuti kune veko vanoridzawo mhanzi dzavo dzichiimbwa nechirungu.
Vanoitambira, vanoifarira, nekuti dzimwe nguva tinoridza kumafestivals kunenge kune varungu mafestivals, ndee tichizoridzirawo vekwedu vekumusha. Ndinoona vachifarira, ndinoona vachifarira mhizi yacho.
mumanzi wamunoridza musamba wacho unonzi chi?
Isusi tinoti Afro Fusion, asi ndiyo traditional, ine traditional beat rekumusha.
Mumhuri menyu mune aiitawo zvemumhanzi here mukomasi kana kuti ndimi makatongozviitangawo?
Mumhuri medu variko vairidza, variko vanotoridza. Anasekuru vangu ndo kwandakatanga kuvaonera, ndo kwandakatanga kuzvionera zvemusic vachiridza. Mitsi vangu vaine bend vainzi Vadzimba. Vakatomborekodha album vakaita imwe song yainzi Tosara Naniko yaibuda pamutinimira wemumhanzi. Sekuru vangu vanonzi Washington Gurea, ndo vainga vaine bend ikoko. Ndo kwandakazvionera kwavairidza, ndo kwandakatanga kuita interest nemusic ndichiri mutana.
Makaberekerwa kupi mukomasi?
Ini ndakaberekerwa kuHarare.
Mumusha upi uye makaenda zvikoro zvipi?
Chikoro chandakadzidza chainzi Mutafa, nepamukai ndo chikoro chandakaenda chekuHighfield kuLusaka.
Muri munhane mhuri here, uye kana muine mhuri, iye mhuri yakakura zvakadi?
Muri ndine mwana mumwe chete, iye zvine musikana mudiki diki ane 5 years.
Totarisawo vamuri kubata nawo kuchikwata cheHeritage Survival Band, ndivanani
ava? Ava ndikubata navo kuchikwata cheSurvival mamusicians aikatobvawo kuZimbabwe, vairidzawo nemamwe mamusicians makuru ekuZimbabwe angari vaizikanwa ikokoko, zvakafanana naThompson Chauke akaridza naSimon Chimbeto, akazoridza futi naAlex Macheso. Uyu Po anoridza madrums kuHeritage Survival airidza naTongai Moyo, ndo vakarekodha Samanyumba album yaTongai Moyo iyoyo. Kuna anonzi Norman Muza anoridza bass kubhendi kwedu, airidza nevakomana veSavana Art. Tikazomboridza tese kudhara kuBulawayo kwatakaendenge tine kamukagroupu kainzi Dzidzo Remusha. Tendai Bhashi anoridza Mbira, ndiye anoridza Mbira. Tinoridza naye, takatanga kuridza naye nemuno muengland from 2003. Takave semamusicians vatinavo vava pane vamwe mukoma wedu vatoridza navanonzi Willard Karanga. Tairidza tese, taishanda tese kwamukanya, vanoridza Bhosvo, vanoridza Trombone. Saka bhendi redu rakazara zvavo nemamusicians vavo vairidzawo nemaprofessional musicians kubva kumba.
Yashika yashika yashikao yashikao ngatipemberere hama neshamwari. Isimusi yashika yashika yashikao yashikao ngatipemberere hama neshamwari. Tichitenda ugamwari wedu nemitsimo. Tichitenda ugamwari wedu nemitsimo.
Kunze kwekambo Kisimusi, mune dzimwe nziyo here dzamuinadzo uye kana dzakatsikiswa?
Tinadzo, takatotsikisa dzitoriko. Album rito tichaburisa imwe muna 2015 natakupinda. Kisimusi yanga iri yekuti tiridzire vanhu vatizive, vanzwe nezvedu. Tati kana taburisa album yedu yatinoda kuburisa muna 2015 vanenge vazozivawo kuti isusu tisanani. Asi tinadzo nziyo, tinedamba refu rifanira kubuda muna 2015 mundu neabrat Samson.
Tinokutendai kuburinja kuburinja.
Mashoko apa yamungadawo kusiyira vateereri panguva ino?
Panguva ino ndinoti ngavatambe kugoredza mune zvakanaka, ende tinge tichifara, tisinganyanyonwa, tisinganyanyoita zvinoita kuti zvitiye mumatambudziko. Ndo mashoko andingangotaura kuvateereri.
Manga makateerera kumuimbi Zivai Guvea, uyo anotungamira chikwata Heritage Survival Band muchirongwa chenyu chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwedu. Chirongwa ichi munochipiwa neni Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC. Ndokusiyai maoko aBlessing Zulu.
Sezo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Hurumende inoti ichiri kutsvaga mari inosvika mamiriyoni matanhatu yekupa vanhu vakatamiswa kubva kuChingwizi vachiendeswa kunowanidzi Ranji. Varimi vokurudzirwa kushandisa zvishoma zvavainazvo, kwete kuda kumirira rubatsiro kubva kuhurumende. Tasvika kumagumo echirongwa chedu. Tokusiyai na Gibbs Dube.
Thanks Blessing Zulu. Good evening Zimbabwe. It's 17 hours 20 UTC, 7:20 p.m. in Zimbabwe on Saturday, December 27th, 2014. You are listening